Nasi izuva rakavamba musi wa 25 May 1963 nevatungamiri ana baba Julius Nyerere nana baba Kwame Nkrumah nevamwe. Vatungamiri vakagara pamwe chete vakataura kuti tinofanira kubatana seAfrica kuita kuti continent yedu ibudirire iwane upenyu hwakanaka.
Tichicherechedza zuva rakakosha iri, ikurudziro ipi yamuri kupawo kumhuri yeZimbabwe?
Saka inini ndinoda kuti nditi samuzvaro Dr. Thokozani Khupe, ndinoda kuti ndikurudzire maZimbabwenzi ese kuti ngatibatanei tive vanhu vamwe chete tivake nyika yedu kuitira kuti vanhu vewane bundutso, toda kuti vanhu vese vewane mabasa, vanhu vewane chikafu, tiite zvipatara zvakanaka zvine madhokota nemishonga, vana vende kuzvikoro vodzidza voita magraduate vowana mabasa, vanhu vowana mvura yakachena. Toda kuti Zimbabwe idzokere iite Zimbabwe yatinoziva inzi breadbasket of Africa, iite Zimbabwe yataiziva yanga ichinzi jewel of Africa. Toda kuti munhu wese awane upenyu hwakanaka. Asi izvozvo tinogona kuzviwana chete kana tikabatana semaZimbabweans. Ngatibatanei maZimbabweans akanaka tivake nyika yedu yakanaka kuitira kuti munhu wese awane upenyu hwakanaka. Vakuchingamidzai zuva ranhasi reAfrica Day.
Rimwe dingindira regore rino rakanangana nechirwere checoronavirus. Ndeipi kurudziro yamungapawo kunyika kuti ikwanise kurwisa chirwere ichi?
Ngatiitei zvinhu zvatinokurudzirwa kuti tiite. Tisaende munzvimbo dzine vanhu vakawanda, tisabatane maoko, tigeze maoko nguva dzese kuitira kuti chirwere chisapararire. MaZimbabweans akanaka, ngatinamatei kuti kuwanike mushonga wekurapa chirwere checoronavirus. Asi ndoda kuti maZimbabweans akanaka, tive vezuva rakanaka nhasi, zuva reAfrica Day, ndatenda.